nerakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 8, 2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica wekuzeya gakava riri muDemocratic Republic of Congo uri kuenderera mberi muTanzania. Kutengeswa kwefodya kuchatanga musi wa 6 kurume gore rino pachitarisirwa gowo rakanaka. Vana vechikoro vakawanda vari kuita zvidzidzo zvepasi vari kusangana nematambudziko ari kukonzerwa nenzizi dzinenge dzakazarisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira nhumwa dzeSADC dziri kuTanzania dziri kupinda mumusangano wemubatanidzwa weSADC neEast Africa Community wekuzeya gakava riri muDemocratic Republic of Congo, DRC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakakurudzira nemusi wechina kuti kurwisana uku kupere vachiti yave nguva yekuti muDRC muve nerunyararo. Ko musangano uyu ungapedze hondo iyi here? Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Maita inyaya dzinika musangano uyu wakakosha nokuda kwekuti uri kuunza mubatanidzwawo matunhu maviri kuti vaongorore zviri kunetsa munyika dziri nhengo kumisangano yematunhu maviri, asi taura kuti DRC inhengo Rwanda inhengo yeEast. Saka zvinobatsira kuti vanhu vagone kana kuti nyika nematunhu ari mukati meAfrica vagone kuita muonera pamwe chete.
Danho ratorwa nayo SADC neEAC rekutsvaga kuti varuto veEAC navamunangagwa veSADC vave ndivo atingati makoche. Danho iri munoti iyi pamusoro paro?
Aiwa, rakanaka, rinobatsira kuti zvinhu zvichabuda musangano zvisapikiswe zvakanyanya, asi zvinotibuditsira pachena uremu neudzamu hwokusawirirana huri pakati penyika yeDRC nenyika yeRwanda. Zviri kutoratidza kuti nevatsigiri vadzo.
Takaona munyori mukuru weUnited Nations vaGuterres vachitaurawo mashoko akasimba chaizvo pamusoro pehondo nemhirizhonga idzodzi dziri kuDRC. Tarisiro dzeveruzhinji dzingava dzekuti kudini kuseri kwemusangano uyu?
Tarisiro dzeveruzhinji ndedzekuti dai hondo yamisa, nekuti sekuziva kwatinoita kuri kufiwa angava masoja. Tinoziva kuti tikatora muenzaniso nyika yeSouth Africa yakarasikirwa nemasoja anosvika gumi nemana. Kune vanhuwo zvavo kuDRC vari kufa, vamwe vari kubviswa pavanga vakagara vachienda kumarefugee camps. Saka zvokukanganisa ugaro hwevanhu chimwezve ndechekuti zvokukanganisa mabasa ezveupfumi muDRC, nekuti nzvimbo iyoyo yegoma iri kuEastern DRC inzvimbo ine zvicherwa zvine zvakakosha zvinofanira kuti zvigone kucherwa zvotengeswa. zvowani sanyika DRC chouri asinokuda kuhombe asinyasofamba zvakanaka zvimwe zvicherwa zviri kungobuda zvisina ari kunyasoziva kuti zvabuda zvakamira sei uye zvazo batsira ani.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheTswane University muSouth Africa muzvinafundo reKimukonza vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Sangano reTobacco Industry and Marketing Board TIMB rinoti nyika iri mugwara rayo rekutarisira kutengesa makirogramu anosvika mamiriyoni mazana matatu efodya mwaka uno. Izvi zvinotevera kuziviswa kuti musika wekutengeswa kwefodya uchavhurwa musi wa6 Gurume uye vanotakura fodya vachiendesa kwainotengeserwa vanofanirwa kunonyoresa kuTIMB nekukurumidza. Zimbabwe inotengesa fodya kumisika yakakosha inosanganisira Far East, Middle East neAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri mukambani TIMB vaRyan Chikuni kuti tinzwe zviri kuitika.
Mwaka wefodya wa2024 to2025 uri kufamba zvakanaka. Vamwe varimi vaidiridzira fodya yavo vakatotanga kuchikora nekuipisa. Donzvo redu senyika yeZimbabwe nderekuti tikwanise kurima 300 million makg efodya gore roga roga. Mwaka uno varimi vakawedzera ndima kusvika pa84,661 hectares kubva pa82,392 hectares dzakadyarwa panguva imweyo mwaka wadarika. Sezvo mvura yanononoka kunaya gore rino, Minister weAgriculture Honorable Dr. AJ Masuka vakatendera kuti varimi vanogona kuramba vachidyara fodya kusvika musi wa15 January 2025. Sekuziva kwedu, nesi dzefodya dzinofanira kuparadzwa musi wa31 December gore rega rega, asi gore rino vakatendera izvi kuti varimi vanorima nemvura yemudenga vagone kudyara sezvo kwanga kusati kwanaya kwazvo kwazvo.
Muri kuti ndima yakarimwa yakati wedzerei, gohwo richati wowandei, zvii zvamungati zvavandudza gohwo iri mwaka uno?
Chinganzi chawandudza ndima yakarimwa yefodya negohwo riri kutarisirwa zvirongwa nemitemo mitsva yatakaisa seTIMB tichibatsirwa nehurumende. Takagadzira inonzi Contractors Compliance Administration Framework inoparura kuti varimi vari kupinda pacontract vanofanira kupiwa mainputs kana kuti zvikwanisiro zvokurimisa zvakawanda sei. Izvi zvakabvisa udyire nokudaro varimi vave kuwana zvekurimisa zvakakwana. Average price yegore ra2024 zvakare yayo yakakwirira iri pa$3.43 tichienzanisa ne$3.03 muna2023. Varimi vazhinji vakabhadharwa mari dzavo nenguva. Izvi zvakaita zvakare kuti vazhinji vade kurima fodya mwaka uno.
Tinonzwa zvakawanda wanda muvarimi umu mwaka uno panguva yatiri, kurudziro yenyu ndeyekuti kudii kwavari?
Kurudziro kuvarimi vefodya tinoti kuhwai fodya yenyu panguva yakakodzera, musasiye fodya yenyu ichiibvisa kuti mugowana fodya yemhando yepamusoro-soro. Chechipiri tinoti musatema masango kuti mupise fodya, shandisai huni dzakawanikwa kumabako anotenderwa pamutemo. Murangarire zvakare kuti makondiraktor enyu anofanira kukupai huni kana marasha ekupisisa fodya. Kana mapedza kupisa fodya yenyu, irongei zvinoenderana nekwality, mhando yeshizha neruvara iyo yatinoti grading. Mubate fodya yenyu zvakanaka kuti isatyoka, moichengeta zvakare munzvimbo dzakachena musina unyoro uye munofamba mhepo zvakanaka.
Avo vanga vari mutauriri mukambani yeTIMB vaRyan Chikuni vachitaura vari parunare kuHarare. Tombotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Pane gakava munyika pamusoro pedanho rakatorwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump rekumisa kodzero yekuti munhu wese anozvarwa munyika ino anofanirwa kupiwa kodzero yekuve chizvarwa cheAmerica zvisinei nekuti vabereki vake vanobvepi kana kuti vane magwaro ekugara muAmerica zviri pamutemo here. VaTrump vakasaina chisungo ichi executive order mwedzi wapera vachitsvaga kupedza kodzero iyi, asi vatongi vaviri kusvika pari zvino vari kurwisa kumisa chisungo ichi. Kubva pavadzokera kuWhite House musi wa20 ndira, vaTrump vakasaina mitemo yakawanda vachiti vari kugadzirisa zvakakanganiswa nehurumende yevaive mutungamiri wenyika achangobva pachigaro vaJoe Biden. Vana vechikoro vakawanda vari kuita zvidzidzo zvepasi vari kusangana nematambudziko ari kukonzerwa nenzizi dzinenge dzakazarisa apo vanenge vachienda kuchikoro zvichitevera kukukurwa kwemabhiriji nemvura iri kunaya zvakanyanya munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vabereki vakawanda muri unhu remasonal and west vanoti vari kushushikana zvikuru nedambudziko rakatarisana nevana vavo apo vanenge vachienda kuchikoro. Vamwe vevana ava vanonzi vari kuyeredzwa nemvura apo vanenge vachiedza kuyambuka nzizi dzinenge dzakazara kuitira kuti vaende kuchikoro. Mumwe mubereki ane mwana anoyambuka rwizi kuenda kuchishumba primary school kuurungwe ndevapita Mangeya. Vamangeya vanoti vabereki nevadzidzisi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete vachitaurira vana kuti vasaende kuchikoro kana kwanaya zvikuru vadzidzisi nekuti vana vanoteerera vadzidzisi vavo kudarika vabereki panyaya dzechikoro.
Maticha nevabereki vanofanira kuisa musoro pamwe chete kutaurira vana zvikuru samaticha nekuti kazhinji kacho vana vanoteerera maticha kudarika vabereki.
Bazi redzidzo yepasi nepamusoro rinoti riri kushishikana zvikuru neuwandu hwevana vari kuyeredzwa nemvura vachiedza kuyambuka nzizi vachienda kana kudzoka kuchikoro munguva ino yekunaya kwemvura. Munyori mubazi iri vataungana ndoro vanoti pari zvino havana uwandu hwevana vayeredzwa nemvura kunyange hazvo pasina zuva rinodarika vasina kutambira mashoko ekuyeredzwa kwevadzidzi ava. Vandoro vanoti vamwe vana vari kuyeredzwa nemvura pavanenge vachienda kana kubva kuzvikoro vamwe vachinyura apo vanenge vachishambira.
Tinonzwa kubatikana zvikuru nevana vari kuyeredzwa nemvura kumativi mana ose enyika. Vana vamwe vacho vanenge vachida kubira nzinzi dzakazara vamwe vanenge vachida kushambira zvavo kuda pakunenge kwambopisa kuya.
Vandoro vanokurudzira vakuru vezvikoro kuti varambidze vana kuya kuchikoro kana nzizi dzakazara kana kurambidza vana kuenda kumba kana mvura yanaya vari kuchikoro. Vandoro vanotiwo vabereki vanofanirwa kurayira vana kuti vasayambuke nzizi dzakazara kana kunoshambira vari voga kana kunze kuchipisa.
Vabereki taikumbirawo kuti mutibatsirewo kuti mudze vana kuti vasabira nzizi dzine dzakazara kana kuda kutanga kungonoshambira. Vanga vanzwa kupiswa vobva vanoshambira. Tine vana vakati kuti vachiri kuona vachirapikirwa neupenyu nenyaya yekuti vanenge vachida kuedza kubira dzinenge dzakazara.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vanoti vakuru mubazi redzidzo vanofanirwa kutaurira vakuru vematunhu kana kuti madistrict officials kuti vana vasaende kuchikoro kana kwanaya sezvo vakuru vezvikoro vasina masimba ekumisa mwana kuti aende kuchikoro.
Taura pachikoro kuti vana vasauya kana vauye ndi headmaster asi katarisa muzvikoro imomomo hatorina simbavo rokutoti adaro akutodaro anokwanisa kutodzingwa basa nokuti vanokwanisa kutoti vadaro madistrict officials.
Asi vandoro vanoti vakuru vezvikoro vakapiwa masimba ekumisa mwana kuti asaende kana pane chikonzero chakati tsvikiti. Munyori werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaGodwill Taderera upenyu nekudaro vanoti hurumende inofanirwa kuvaka zvikoro zvakawanda kuitira kuti vana vasafamba mitunhu yakareba zvinoita kuti vayambuke nzizi.
Tinokurudzira zvakare hurumende kuti izvo kana zvichikwanisika pake zvikoro zvakawanda kuti vana vasapote vachiyambuka nzizi.
Zvichakadaro vamwe vana vari kutadza kuendawo kuzvikoro nekuda kwemabhiriji ari kupazwa nemvura iyo vakawanda vanoti yanyanya mwaka uno kunyange yakanonoka kuturuka. Hatina kunzwa kuti mabhiriji mangani akakukurwa nemvura munyika uye kuti bazi rezvekufambiswa kwezvinhu riri kuita sei nemabhiriji ari kukurwa nemvura sezvo gurukota rebazi iri raFelix Mona vambo vimbisa kuchipa uwandu uu asavanga wasachiva chipa pataenda pamepo. Njaka mira studio 7 Mushinoi njini Nunurai Jena.
Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tawe ukwanisa kukupai na udzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazwa ose. Kana mchida kubatana nesu padandi mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, mutraga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na u ze Studio 7 zinotema zisina divira zakarerekera.
Iko zino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhu kadzi che Women's Forum chatino pakurirwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7.
Chingamiza ile mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kana katine hurukuro na amai Charity Mandishona visangano re Zimbabwe Chamber of Informal Economy Association ZICHIA vanoshanda ivo vari muHarare asi sangano ravanoshandira iri rinobatsira vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatiitsana nguruwo kuti sangano renyu rinobatsira sei vanotengesa mumigwagwa.
Isu tinobatsira neadvocacy needucation needucati vanhu kuti vazive kodzero dzavo neoso malabor laws engage with mana ayelo toengejawo netrade union ezekcity sezvo kutanga kwatakaita ZICHIA takabatsirwa kuorganiza nezecity after isabvanhu varitrenchwa. Saka zvikanzi vanhu varitrenchwa havasi kutomboziva they are going in the new world kuti havazivi kuti vari kunoitei. Let's organize them. So ndopatakatanga ZICHIA that was in 2002.
Tombotarisa panyaya yekushandisa chizvino zvino pane zvamuri kuvadzidzisa here?
Kubatsira kwatinoita tinoita maeducation ese across ingave financial literacy iye zvinokwane e-commerce e-marketing tichiri neIT guy within our department anotoita matrainings iwawo ekutraina vanhu kuti vakwanise kuti kana munhu ari kwamutoko anokwanisa kutengesa zvinhu zvake online. Nekutizve patakaona macross border angava kunyanya kufa vanhu vachienda kusouth africa kunohodha vachidzoka iye zvino movement yevanhu kuenda kusouth africa yaashoma nekuti vanhu takaziva dzizisowo kuti munokwanisa kutenga nekutengesa zvinhu online muchishandisa masmartphone. So as ZICHIA tinoita zvinhu zvakawanda kuti tiwandudze upenyu hwemunhu anonzi muzenda anonzi muinformal trader arege kunyanya kumbunikidzika.
Tichitarisa nyaya dzekushandiswa kwemari munovadzidzisa chii vanotengesa mumigwagwa ava?
Pafinancial literacy tinovadzidzisawo bookkeeping also how to keep records of my sales avo avari kuita kuti vaone kuti vari kutengesa madomasi ari kuita profit here kana kuti hasi. Saka we do a lot around maissues yeeducation sezvoenda futi kueducation yemitemo chaikodzero dzavo.
Tichiona kuti vazhinji vari kuita zvemabhizimisi munyika pari zvino vari kushanda mumigwagwa, pane dzimwe dzidzo dzamunovapa here kuti vafungewo kuchitanga mamwe mabhizimisi akakura?
Tinoita go through mabylaws the SME bill act inotaura kuti vanokwanisa kuregister kozi tane formalization recommendations yekuti vanhu vaformalize mabhizinesses avo sezvekuti hatisiva kuti varambe vari mifomo. Saka iwo ndo mamwe maeducation atinovadzidzisa kuungaveibhinga nehodha anotengesa magro
grocery atidikura ndatichikuona chitenge fera pasi kana mubhuti remotikari chikwirawo uregistero by that unenge wakutocreate employment wakutokura watofumanaisa and you also contribute kumataxes GDP saka tine tichitovadzidzisawo izvozvo nekuvadzidzisa futi kuti pashandira ngapange pari smart nekuti ndepaoffice park
saka vanenge vachida kushanda nemi vanoita sei
vanenge vachida kushanda nemi vanogona kufona kana kujoina kuarea kwavo vakangobvunza kana kuri kuchipinge tinayo mukomana anomirira zichiari muchipinge ndekuna mai mushanga variko vakangofona kana kufona kuofisi namba yasg yedu kuofisi it is +263 077 2361 905 vanoitwa vamalaya wisdom malaya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo muzinata sekuru Prince Mutandi Sivanda tichitarisa chiitiko chakaitika kubindura uko mumwe murume anonzi akadya mari vamwe amai akatadza kuzovapa zvaanga avavimbisa akamomoterwa nenyuchi asi hadzina kumuruma ndozvatatinge tichikurukura nasekuru Sibanda kuti tinzwe kuti zvinhu zvinoitika here zvisekuru zvekuti munhu anotumirwa nyuchi nekuti vatadza kundipa mari yangu ngatinzwe sekuru Sibanda vachitsanangura
tingati isu sechiitiko chaitika ichi mabudira achiri kuita ekuti murume uyu anonzi akabira mai ava mari kuma $400 chiti anotoresa maraizinesi chiitiko chakadai chiriko nekuti pane panokauriswa kana mubavha nekuti ipapapa zvotaridza kuti sekuru iwo ndovakatumira nyuchi dzacho idzi dzova dzivo dzamubata kuzosvika vazotsvaka kubuda mai vavakatorera mari izvi zvirimo tinazvo tine nhengo dzedu dzezinata dzinokwanisa kushanda dzichibvisa chii dzichibatsira pane vanenge vabirwa saizvozvo saka tinoona zviri zvinhu zviriko tingati zvikukaurisa mbavha
dzinenge dziri nyuchi chaidzo here idzi sekuru
imwe inenge ingori mushonga pachai yakangomubata yakamumisa yekukaurisa kugona mbavha chiitiko chataona chakachamadza mhuri yebhindura saka zvinhu zvatinoona kuti zviriko kasi kugadzirisa mbavha ndine nhengo dzedu dzimwe dzizotoshanda mabasa iwayo saka zviriko zvinhu izvi
tinozwa muchiti hamukurudziri nhengo dzenyu dzezinata kuti dzinge dzichishandisa uroyi hakusi kuroya here uku sekuru Sibanda
kuroya kuita chinhu chinokonzera hamo chinokwadza munhu kana chinondoyatoti uroyi kasi uku ndinoona kuti tikatarisa kuti nyusi dzacho hadzisi kuruma idzi dzichete ndedzekugona ngarara dzisingarume zireva kuti nyuchi idzi ndedzekungogadzirisa chete penzi nekuti kana takatarisa hadzisi kumuruma kasi dziri kupa kuti iye atadze mafungiro kana kushaya kana zano saka ndinoona pari pekuti hatingati uroyi nekuti mbavha dziriko kune mishonga yedu yechivanhu inokwanisa kuti inogadzira pekuti inogona ngarara dzakaita seidzodzi mbavha dzakaita seidzodzi saka kuti ngati kurangwa chete uku haana chaakuvara kasi zviri kungorwadza kuti dzakamhara pachipfuwa paka saka hatingauti uroyi
zvinhu zvagara zvichiitwa nevarapi vemunyika muno here kana kuti zvaakutorwawo kubva kunze
vedu vemuno muzimbabwe ndinoona vanobva kunze uku kana tikatarisa kunyanya vaya vanobva kuna naEthiopia nepacentral africa ndo vane mishonga iyoyi inoshanda nyuchi idzodzidzi munomu tingati taiziva kushandisa zvinonzi zvivanda pokuti kwaitumwa chinonzi chivanda chivanda chaigona kuya setsuro kwaigona kuya segudo ndo zvatakagara tichiziva munomu mutsika dzedu dzechivanhu zvatoti zvivanda zvidhoma zvikwambo yes izvo tatinazvo zvakaita saizvozvo chivanda chinogona kuya setsuro chimwe chinogona kuuya senyoka ndozvinhu takagara tichiziva tinazvo kana achigadzisa vatare ingava imbavha kana munhu anenge akanganisa ane mhosva yaapara ndozvataisiziva izvozvo
kune vamwe vanoti vanotenda muzvitendero zvakasiyana siyana vanonamata zvingabatira here izvi kwavari zvingashanda here
izvizvi mashandiro azvoita zvinoshanda zvinosikubatira panenge pane mhosva pane mhaka panenge pasina mhaka hazvibatire zvinhu zvakaita saizvozvo pane pekuti iwo waponda munhu wodawo kufunga kuti unohwanda muchikristu kana icho chikristu chacho iwo kuti wakaponda munhu kana kuti wakunohwanda mhosva achimire ipapo chero uchiti une simba rakaita sei nekuti zvinhu zvine mhosva zvinozviburisa zvega pachena hazvinei kuti iwo uriwo chikristu uchiti ndokwanisa kuti ndingazvinamatire pari pekuti unganamati here uchiona kuti apa pari kuya pauya chivanda papa pauya kana shumba pauya chii kana muteuro wacho iwo unonyatso kushanda vechikristu zvavo vanoda kuti vazame zvimwe zvinhu kasi tine tsika dzedu dzechivanhu dzakagara dziri pamberi pechikristu chavanoda kufunga kuti vanoita ii
aiwa tinotenda zvikuru sekuru sibanda
aiwa tinotenda mhuri yezimbabwe
manga makateerera kuhurukuro yataita nemunyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata sekuru prince mutandi sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuonekana nemufaro ndini wenyu wemazuva ose jonga kandemiri ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya sangano renational arts council of zimbabwe nacz rakazivisa svondo rino kuti mhemberero dzegore rino dzenational arts merit awards namas dziri kutarisirwa kuitwa muharare musi wa31 kurume asi richazozivisa nzvimbo ichaitirwa urongwa uhwu mumasvondo maviri anotevera sangano iri rinoti riri kushanda zvakasimba munyaya dzekusimbaradzwa kweupfumi kupemberera tarenda rakachena uye nekupa mukana vemabhizimisi kuti vabudirire kuburikidza nekutengesa zvinhu zvavo sangano renacz rinoti rakabatana nerejacaranda culture and media corporation kuita urongwa uhwu mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko nekushambadzira musangano renacz vaaganya binde
inini ndakamirira national arts council of zimbabwe vabiki vechirongwa chemanama awards vangozivisa ruzhinji kuti manama awards aswedera ari kumusi wa1 march kazhinji tacho tinomaonzomaita kupera kwafebruary nazimazira tinoita february wedu ane mazuva mashoma saka musi wa1 march munenge muchitapirirwa nemanama awards ende rwendo runoti kumaitira muharare gore rapera tikanga tichikubulawayo
veruzhinji votarisira zvipi
so ruzhinji rwezimbabwe moramba makagadzira dzirira muchiteya ende kubva musi wa12 iwoyo tichazenge takukumbira kuti vanhu vavhotere their people's choice award inova ndiyo award inosarudzwa neveruzhinji mamwe ese anenge akasarudzwa nemaadjudicators vane unyanzvi hwekuverengedza makategories akasiyana siyana
gore rakapera takaona mafambiro azvakaita gore rino pane zvitsva here zvamuchakanda muzvidobidobi
aiwa zvidobidobi zviripo zvakaoma muchaona kuti pane vari kutandadza vanhu pausiku hwemanama ipapo pakawanda vaimbi vechidiki vari kusimukira asi vachange vachiita zvinhu zvinoshamisa chaizvo nekuti tida kuti vaite mabasa ari kuratidzawo kuti vari kukura ende indastry yedu sezimbabwe iri kukura zvekare
zvinofamba sei pakuverengedza kunenge kuchiitwa
zvazvinoita zvinotanga nekuti mabasa anoverengedzwa mabasa eau vanenge vaunza voti inini ndinoda kukwikwidza mumakwikwi enama aya vazhinji vedu vari kuita kurumbira vamwe vacho havasi kuunza mabasa avo kuti aiswe pakuverengedza ndo pamwe panotangira dambudziko rekuti pamwe umwe munhu anenge achitarisirwa kunzi dei ari yapinda pamwe iye wacho haana kubasa rake
vanoona nezvekufambiswa kwemashoko nekushambadzira musangano renational arts council of zimbabwe vaaganya binde vachitaura vari parunare kuharare sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi musangano wekuzeya gakava riri kudemocratic republic of congo drc uri kuenderera mberi kutanzania kutengeswa kwefodya gore rino kuchatanga musi wa6 kurume vana vechikoro vakawanda vari kuita zvidzidzo zvepasi vari kusangana nematambudziko ari kukonzerwa nenzizi dzinenge dzakazarisa tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Kuzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Mhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Uhlupho lukhona vele ugovernment nxa engathi ngikhulume igovernment yiyo elenkini.
Vakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu.
Ungakhangela abantu labasho befika behlali phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphambi kwesitolo. Luwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amateksi.
Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo obudalela izulu elikhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Vakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele kulungiswe udaba labathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Greta Swanda olwela ilungelo loluntu.
Uhlupho lukhona vele ku-government baba. Kube nxa engathi ngikhulume igovernment yiyo elenkinga. Igovernment nguye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kule mpahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa ukuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi ngoba kathesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha. Yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathi emabhoda lapha. Anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment ukuthi ugovernment ama-policies akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga. Kube sokuzobuya soku-affecta informal business to a point yokuthi khona kathesa informal business yiyo esisafa. Abantu kathesa ngeke ngiyethenga konke mina isinkwe esenza dollar nisekele ukuyathenga isinkwe esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi amakampani zayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abase streetini uhulumende athi kakwazi yini khonoko.
Yes, ngathi manje kulungiswa njani sibane khona
okwinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible. Uhulumende athathe amanyathelo hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele ashiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayehluleka i-management. Hayi mina kangivumelani lakho lokho. Mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected. Ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestreetini ekwazi ngoba izimoto zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisela abantu estreetini isinkwa. Kanti uhamba njani ukuthi umanufacturer uthengisa estreetini? Uthengisela bani estreetini? Laba ke i-formal business imisisithini.
Lo ngumnumzana Greta Spanda olwela ilungelo loluntu obexoxa lo Gibbs Duke we Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalele parliament.
ungakhangela abantu laba asebefika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Luhana wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amataxi, ubhadala izisebenzi ezinengwa naphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto zekele zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elisana lako kona ukuthi hayi noma sothatha sobe udinga imali, ungadinga imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele kazanga afa wavumela abantu njengokusho kamdaweni ukuthi uhulumende uyekela abantu bese kayekeli bantu. Yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu bana into lezo zingenisile uzingenise njani lento ezifana lazo nalezo. So uhulumende kakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho, kodwa njalo futhi ungakhangela amanye ama-former business lokaba yiwo abakuqalisayo khonokwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar. Benika abantu ukuthi bebethengisele izinto phandle bebezikhiphe emashopu khonaphandle. Abanye baze bagcina bekopa, abanye bagcina sebezibuyisela izinto zabo bodwa bezisimagla loko simagla. Kodwa uhulumende ubhizi uloke ekululise kodwa kwanti kungenzakali. Le ndaba e-management ebenkuma ngayo amankampani, abanye abantu they are not managing their businesses properly.
Kodwa kolita kula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube ugijiniswana labo abathenga bethengisa impahla into ezinjalo? Akulenye indlela yini
uma nguhulumende into ehle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo? Vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile imibono kumbe izindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenziso singenziso. Yikho uhulumende hlale sibona is a listening government, uhulumende olalelayo. So indlela ziyadingakala silunga ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asibambeni lokhu ngendlela enje, asibambeni lokhu ngendlela enje, ngoba enenodi njengoba ngisitsho esikufunayo yikuthi kona singa-affecti ama-businesses but la ama-business garane kuhle izinto zabo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF elimele iphela ndaba chabalala edalele parliament. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare.
Zamlela ndwandwe,
zamlela
ndwandwe,
zamlela
mshweshwe,
zamlela namba wafo wembula.
Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokutota lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu njalo lokunganikwa lokumaviki amabili edluleyo. Zithi zilakho kungavuni amabele kahle lonyaka njenganyakenye okwabangelwa isigudumezi somkhathi ese-El Nino esadala isomiso eZimbabwe lemazweni achiyeneyo. Kubika u-Albert Ncube.
Kuningi okusinda abalimi esigabeni lesi. Unkosikazi Rose Dube oyisakhamuzi eDambashoko oleminyaka kuzalwe ngamashumi ayisiyagalombili uthi lanxa izulu line kuhle ngalathemba lokuthi uzathola isivuno esihle.
Zivaliwe zibaya, hayi zibaya zivaliwe. Khuluma-ke kukanjena kuze kuphuze lokuthi abasinceda ababasincede kweminye iminyaka ukuze bangasilimeli masinyane ukuthi abaselashuye abantu. La madonka ayefile ayesifa kakhulu, le nkomo zafa kakhulu, kwathi la ayefele aphuze ukuncibili.
Esinye isakhamuzi eDambashoko umnumzana Ben Masango uthi izulu lisuke laba linengi kakhulu okudala ukutota kwezilimo.
Ngemva kokumina lokhu yanza silethemba ukuthi hawu sokuzaba ngcono kwase kubuya kizulu futhi elikhulu. Langena emasimini kwamuka okuningi kuyatota, kutotile nje kuhamba kusithi lapho ngani kuphakeme khona lapho uyaficatha amabele akhona ayaphila. Kodwa-ke kukhulu kube yikutota. Indlala yezifuyo hayi isidluli sibiphelile sibili ngoba inkomo ziphelile, amadonki aphelile. Indlala ngizasala ebantwini ngoba ukutota kuloko kwenzakele abantu abasiye kuvuna ngendlela ade bevele besebenze ngayo.
Umnumzana Mikhaya Gumbo oyisakhamuzi semasholomoshe uthi abalimi akumelanga balahle ithemba nesimo sezilimo.
Noma nje impahla ebesicakile kodwa hayi sizamile nje ukulima emasimini sibili bekuphume kuhle sibili. So ngani nje kulezi nsuku izulu sengani yakhe sekho, sokunake sekho sibili, hayi kodwa sikhangelile ukuthi liyabuya asikakheli ukuthi hayi ngezilimo zithi hayi sisesezihle sibili. Noma nje ngale mini sasobasoba kudala akwabi sesimini sibi ngezifuyo zithi sesiphendile sibili siyalima kuhle ngazo sibili kuhle singadeli asihlakuleni ohlakulayo sihlakuleni sibili simelele izulu ukuthi liyabuya.
Ukhansela ka-Ward 1 umnumzana Stanford Kala uthi nengelezi zakhamizi kanye nemanga ngamandla ngenxa yokuswela kokulimisa lalindlala lokhu ihlasela emakhaya.
Lithe seline kakhulu ke izilimo eziningi zisuke zasezitota laselisuka laselihamba njalo abantu abaningi abazange balime kakhulu ngoba izifuyo eziningi ngomnyaka ophele nje busazi bekuyindlala. So izifuyo ade zisetshenziswa ekudoniseni amakhuba kunje inkabi labo namadonki zicubile. Ngakho abantu bazamile ke ukuthi awugatshompu kodwa ke kaba baningi kangako. Indlala inkulu kakhulu nje basazi ngomnya ophelwe kasivunanga. Kodwa ke uhlelo lukhona engalutsho ngolwesesha welfare nalo lusuka luthathe isikhathi ukuthi abantu bahole.
Unkalo bekhuluma esenkazi ngolwesithathu lapho izakhamizi ebezihola inhlanelo lemfundiso phansi kohlelo lwe-presidential input scheme uchothoze indlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lapha bahola inhlanyelo i-presidential input inhlanyelo emabele e-sunflower lenduma. Kodwa kusuke kuhlupheke ukuthi inhlanyelo le ibona ukuthi iyaphuza kakhulu kakhulu ukubuya kambe nxa ukhayelanga ngo-February nxa kubuya amabele kambe umuntu angakhona engahlanyela awavune na. So bese sikhaza ukukhulumela ukuthi into lihlelo lezincazikubuya kumele ziphangise sithi kubo-September khona fana inhlanyelo ebivele sikumlimi ngoba kugcina kungasancedisi kangako umlimi nxa inhlanyelo kuyalesi sikhathi. Emuva le uhulumende besanelisa ukuthi abhadalele abantu kodwa khathesi uxolisile ukuthi hayi ngala mali abadala ngabazibhatalele kuma-transporters lawo.
Izifuyo ezivalisa inkomo ezife ngobuningi nakene sezigcinile kulandela ukuhluma kotshani kanye nokugcwala kwamadamu osekulethe ithemba kubafuyi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kulandela ukutholakala kwemigelo yaxhumanisa elemelika leMexico athi eleEl Paso leJuarez, iziphathamandla zeMexico seziqale uhlelo lokudinga iminye imigelo engekho emthethweni. Imigelo ecatshileyo le ixhumanisa idolobho leQuidad Juarez eliseMexico leleEl Paso eliseTexas eMelika. Imigelo le ephansi komfula uRio Grande ibanzi okwemitha elilodwa njalo ixhumana lemigelo ethwala ingcekeza. Imigelele ilezivane kanye lemichina engenisa umoya wokuphefumula.
It is lined with wooden beams, as you will be able to see. It has beams, it has wood to prevent collapses.
Imigelele ilamaplanka ayisekelayo ukuthi ingaweli phakathi.
Iziphathamandla zicabangela ukuthi imigelele isetshenziswa ukungenisa abantu kanye lezidakamizwa eMelika ngokungekho emthethweni. Abalinda umngcele weMelika eEl Paso babona umgelo mhlaka 9 zibandlela ngesikhathi bekhangelisisa imigelo echitha amanzi njalo bahle baqala ukuvala. Iziphathamandla zeMexico lazo seziqalile ukuvala umgelo lo njalo zithi zisadinga eminye.
We have increased search activities to detect other tunnels if there are any, and our presence will be maintained permanently.
Sesidinga eminye imigelo nxa ikhona sizayivala njalo sihlale siyilindile.
Uhulumende weMexico engeze abalinda endaweni ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeqa umngcele eJuarez ukuze kungabi labantu abavalelwa emigelweni kumbe abaqilibezelwa ngabatshontsha abantu.
The main purpose is to protect migrants and ensure they don't risk their lives trying to enter the United States illegally. However, after the discovery of this tunnel, we're also focused on searching for other tunnels in the area.
Umsebenzi wethu ngokuvikela abantu ukuze bengazifaki engozini bezama ukungena eMelika bengela maphepha. Kodwa ngemva kokubona lomgelo siphezulu kokudinga eminye njalo imigelo.
Ukuchayisisa kuyaqhubeka njalo iziphathamandla zeMexico zithi zizinikele ukuvala indlela zonke ezingekho emthethweni ezokweqa umngcele. Udaba loluqeqwe nguVeronica Villafain lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Siyalamukela kusigaba sabomama, igama lami nguTabo kaNcube. Namhlanje siseRathanyana eMatobo kuward 4 lapho okulo jaha oleminyaka engamathumi amabili lasitiyagalolunye 29
odlwengule umna wakhe ole minyaka elichumi lambili. Sixoxa lo senator we Matabeleland South, usenator Nonhlanhla Mlotshwa.
Okwenzakeleyo msakazi ukuthi abazali bavumele ujaha osekhulile ole minyaka over 20, ngiyacabanga ujaha ubele 29, ukuthi asebenzise gumbi linye lomna wakhe ole 12 years. Wagcina ke ujaha eseqala ukuthi athinte umntwana, wagcina semrape, bathi ukuqala embamba khonapho, ukuqala embamba engazivikelanga, amalanga alandelayo esembamba ubesembamba ezivikele. Ngiyabona ukuthi kuye ubekucabangisisile, it was premeditated ukuthi ekhaya ngingabanjwa ukuthi umntwana lo sezithwele, so kungathiwa yimi engimmisisile. So yindaba ebuhlungu, cabanga nje ngangumama usu-coach between ukuthi nangumntwana ongumfana usebotshwa, nangomunye urechiwe, bonke ngabakho abantwana, ludaba oluphatha njani kona lolo. Kuba nzima nje lasesigabeni lokukhangela abanye omama lokukhangela umakhelwane.
Ungathini kubazali ukuthi ngabe bevikela njani abantwana abangamankazana ukuze bengahlangani lezi zahlakalo ezifana lalesi?
Ukuvikela abantwana bamankazana kusho ukuthi sokuza kutsho ukuthi emakhaya lapha ngendlela nje abantu vele lathi sakhula ngayo, sasisazi thina ukuthi emagumbini lapha ikhona igumbi labafana, ikhona igumbi lamankazana. So abazali abaqhubeke besenza lonlala isiko lokuthi abantwana bengalaliswa ndawonye, bengabantu babantu banye. Ngenxa yokuthi ungakhangela kathesa abantu bayathatha ama-drugs bayabhuza khonoku okuchiphileyo abakubiza bathi yintshengu, umfana uyabuye edakiwe kubuye kumehlule, behlulwe yimizwe, egcine sebamba umna wakhe kumbe ogogo. Ogogo sake bezosizwe lapha emakhaya kuthiwe bayabanjwa ngabafana.
Ye, kuludaba sifile oluzisa usizi, kodwa siyananzelela ukuthi eZimbabwe udubo lolu ikakhulu lokudlwengula lungani luyalusanda ngenxa yezidakamizwa kanye labanye otsheketsha endaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela udubo lolu, singathi yiphi iluphi ulwazi izakhamizi okufanele zibe lalo ukwenzela ukuthi zibone ukuthi abantwana bavikelekile kanye lokufanele kwenziwe nxa lezi zehlakalo sezibe khona?
Mina ngombono engilawo, ngibone ngani umbono lo uzaqala futhi kubosomabhizinisi. Ngiyakwazi ukuthi intshengu iyibhizinisi elula ukuthi uyivule, kodwa sivikela nabantwa bethu, sekele ukuthengisa izidakamizwa lezi ezenza bagcine sebeganga, besenza into ezibuhlungu emphakathini. Ngoba ukufa kwabatsha yikufa kwesizwe. Isizwe simele ukuthi ngakusasa bangama-leaders akusasa, abakhokheli bakusasa. So lapha sesibulele i-future yomfana ayisekho, i-future yomntwana lo osedlwenguliwe ukuthi aza kudlulise lokho kuyinto ezamthatha isikhathi futhi njalo. So ukudlwengula lokho siyakubona kuyinto e-prevalent kuma-society zethu, okule mbangela eziningi-ningi esingahlala phansi nama-stakeholders sithi sibonisane ukuthi ungabe kuyini okukhoza ukuthi abantwana kumbe abesimame badlwengulwe. Lokho singakukhangela singama-stakeholders sibaningi, mbona singathola futhi isisombululo.
Kusigaba sabomama besixoxa lo senator Nonhlanhla Mlotshwa ngesehlakalo esenzakale eRathanyana eMathobo Ward 4, lapho owulo jaha odlwengule udade wabo oleminyaka elichumi lambili. Asihlanganeni ngeviki ezayo ngesikhathi esifanayo. Igama lami nguTabaka Ncube. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Zangalaphuma le ndaba, zangalaphuma le ndaba, lashona le ndaba, zangalaphuma le ndaba, zangalaphuma le ndaba, lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngesehlakalo esenzakale ePhakamani High School ePlumtree ngeviki edluleyo. Abafundi bakulesi sikolo bathwalise umunye umbalisi nzima ngemva kokubatshela ukuba isiShona yilo ulimi olumqoka kulazo zonke oluhamba phambili eZimbabwe. Abafundi balile ukwamukela lokho besithi indimi zonke ezilitshumi lasithupha ezinanzwa isisekelo sombuso welizwe ziyalingana. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Tonga Nandoro laye wethule amazwi evumelana labafundi. Sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala ntatheli i-heritage based curriculum ithi konke okwenzakalayo kugxile esigabeni. Ngilusizi ukuthi nxa sixoxa kanje sithole ukuthi eplant kulomuntu osetshela abantu ukuthi ulimi oluqakathekileyo yilolu khona eplant okwangibona kulo limi oluqakatheke kakhulu.
Ukuphikisa kumbe ukuqondisa umbalisi nxa ethe wakhuluma okungayisikho kulicala yini moyo njengoba kuthiwa abafundi besebebuzisiswa ngamapholisa?
Abantwana bebengaphikisi, bebeqondisa okuyikho okufunwa yi-heritage based curriculum. Kuzaba licala nxa kuyikuthi thina sonke ekade sesikholelwe ukuthi i-heritage based curriculum izosinikeza ubuntu bethu. Nxa kulomunye osevuka esithi abantwana laba bayenze icala ukuzama ukuqondisa umbalisi ukuthi hathi mbalisi thina kathesi siseplumpt. Eplumtree ulimi oluyilo oluyinsika isikhalanga. Nxa kulomuntu osekwenza kube licala kutsho ukuthi kulicala ukuba ngumuntu.
Njengababalisi liyake likhulumisane yini ngezehlakalo ezinje?
Uhluphe sesilalo kakhulu kakhulukazi singababalisi ukuthi sesilababalisi lababalisi abathunyiweyo, ababalisi ababuya beyame kakhulu kwezombusazwe kulokuyama ekunikeni abantu ulwazi. Singasolana singasolani, kodwa umuntu othunyiweyo uyabe sefezile umlanda othunyelweyo. Lingaze limsole kakunako ukuthi liyamsola ngoba yena uvele kakumele angasolwe yini, kumele asolwe yilaba abamthumileyo.
Udaba lwababalisi abafundisa lapho okukhulunywa indimi abangazaziyo ngolunye oluhluphayo elizweni lithini ngalo njengenhlanganiso?
Nake njenge-athuzi sesike sabeka umbono kuhulumende wokuthi hatshi siyananzelela ukuthi vele imisebenzi ayikho, kunzima ukuthi umuntu esechatshiwa yale ukuthi mina uyabafundisa indimi ezintathu ezingayisizwe lezo azikhulumayo. Mina ngikhulumisa isiNdebele. Nxa ngisiyangena ekolitshini ngangifundisa indima ezintathu asithi isiTonga, isiKhalanga, isiShona. Omunye oyazi isiTonga afundisa isiNdebele, isiKhalanga, isiNdawo. Ukwenzela ukuthi nxa umuntu ekhetha izindawo, akhetha izindawo zalezi ndima asezazi. Injongo kahulumende weZANU-PF ukuthi yenze abantu babe ngamaShona. Lokhu angisoze ngikukhulume ngimele i-athuzi, ngizakukhuluma mina ngikhangele okwenzakalayo njengomuntu osemkhonweni weMathebeleland North. Ngoba ingatsha zonke zikahulumende ungafika kithi lapha eMandebeleni uzathola ukuthi abantu ababamba ingatsha zonke okuyibo okungenwa kube ofisini oqoqoda kuye uzama ukuthi lizwisisane ngohlupho kumbe ngendaba obuye ngayo, lizafika lihle lihlulane kukhulumeni wena ukhuluma isiNdebele akutshele ukuthi andinzwa andinzwe iNdebele.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Besixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo. Asibeni kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Uhlelo abaculi bethu liviki uNtungamile Nkomo e Studio 7 uxoxa nomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngejongosi lezinsizwa ephethe idlalade lakhe elitsha.
Umhlaba wonke jikelele ngiyajabula ukuba lani kustudio seven. Ibizo lami lokuzalwa ngu-Welcome Ncube, ngokusuka ngisuka eMkayi endaweni okuthiwa seSifuyo. Emculweni ngiqale ukungena last year 2024 ngo-April. Ngaqala ukusebenza i-album yami lokuqala engikwanise ukuyikhipha mhlaka 15 January 2025. I-album yami iyahlabusa kakhulu.
Yini njongo lensizo uphuma eNkayi esigodini saseSifuyo? Indlela indlela engihambile kuze ngifike la. Ngiyamemeza ngithi danki gogo umamkhulu ngonikazi nami ngokungiqeqesha ngezinyevele njongo lezinsizo. Ngihambe ngedwa, ngihamba nawe udadewethu intombi yamaphupho, ngithatha phansi esikoloni esigabeni sasekunyandawo. Ngidlule ngiyathatha ijaha lakithi engingaliprimary ngithi inkosi yasesiwakhile. Ujijile umabeke indlela ezimazombe zombe engaqeda amanyathelo amadoda esiyabizwa kwasijabha emhlangeni. Ngiphinde ngithi usikoloto samashonini labafana iyangiphelile ngizophumula mawushoni umashonisa ngibisehlelana emuva bafana seke bonakala manje ngihamba le nsila bendimba kwezasebrunajozarakoda ngiyacofacofa laphana emthini yamkhulu ngithi
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuzo zonke iinkundleni zokuxhumana, Spotify, YouTube, Music Stream. Ma ungisesha ijongo lezisizo uzoyithola umsuku wami lapho. Ngokuhlala ngisebenzela eButswana, iinamba zami zocingo 755-922-53. Angirepeat again 755-922-53.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Lingamukele njengomfana osangena emculweni, ngixhase kuzonke iinkundleni zokuxhumana engilungeze zona. Nabafuna ukukhuluma nami kuma-WhatsApp inamba yami yesekela.
Ke sikhangele ebezihamba phambili bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe okusilandela kuWhatsApp kuchannel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.